Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gunyana 26 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti nezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe.
Wari kurwadziwa zvakanyanyisa nyaya ya Rarebo Mamombe zvekuti nezuro chaiye chatonoenda kudare reHigh Court afaila inonzi muchirungu application for review kumbiro charo kunyunyuta kuti izvi zvakaisa magistrate mapande sandizvoba zvokuendesa Rarebo Mamombe kuchikorobe kujeri.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri.
Hatina murairidzi weboka ramagamitetro rajarinya noZimbabwe achazenga achienda kunodzidzisa. Hatinazve murairidzi wemamwe mayunions atiri kushanda nawo anosanganisira mana progressive teachers union noZimbabwe anaZimbabwe teachers association asazoenda kunoshanda.
Varairidzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 7787 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu makumi matatu nevashanu nezuro wakare. Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye vanhu gumi nevasere vakabva kuSouth Africa uko munhu mumwe chete achinzi akabva kuBotswana. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raenda kudare repamusoro richikumbira dare iri kuti riongorore mutongo wakapiwa mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Johana Mamombe avo vakakandwa mujeri nemusi wechina. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vanoti mutongo wakapiwa muzvare Mamombe hauna kukodzera.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira Johana Mamombe mukomane dama kumajeremaya bhamo sisi muzvare Rosine Hans tinomuda shoko wakamirira Zimbabwe Lawyers for Human Rights wari kurwadziwa zvakanyanyisa nenyaya ya Rarebo Mamombe zvekuti nezuro chaiye chishanu wakatonoenda kudare reHigh Court wakafaila inonzi muchirungu application for review kana kuti chikumbiro charo kunyunyuta kuti izvi zvakaisa magistrate mapande sandizvoba zvokuendesa Rarebo Mamombe kuchikorobe kujeri kuti vanzi vanotariswe nyaya dzepfungwa. Saka magweta edu haana rufaro haasi kufara nezvakaitwa. Saka waenda kudare wakafaila application for review pamusoro paizvo wabva wamhanyisa kuda nezuro wacho wakafaila inonzi muchirungu aged application kana kuti zvikukumbira kuti dare reHigh Court rinzwe zvinhu zvikuru panyaya yeonorebwa pamubhedhi nekumhanyisa kana nekukurumidza ndo zvaitwa nemagweta ezimbabwe lawyers union raiti wakamirira vana vezimbabwe nekurwadziwa kwari kuitwa
matimapuwa here zuva rekuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare
hatisati tapiwa zuva takatarisira kuti magweta edu asi mugovera weekend asi havana weekend havana zororo vari kumhanya kuenda kuhighcourt vachidzoka kumahofisi avo kunocheka kuti zvapapi yaaloketwa here yapiwa jaji here kana yanzi yejendi ishu here asi tinodavira kuti dare rehighcourt richaiconsider kana ichaitambira kana kuigamuchira seagent issue nokuti vanoreva kujoana mamombe havafaniri kunge vari kuchikurubhi hospital zvino zviri kurwadza nyika yezimbabwe nayo zimbabwe handi ndofunga kuti pamambotsvagawo maona kuti zvinhu zviri kurwadza vakawanda kuti havafaniri kunge vari kwavari ikoko
tichitarisa nyaya yakatarisana namuzvare mamombe imi semagweta ezimbabwe lawyers for human rights ndezvipi chaizvo zvamunyanya kupokana nazvo
tine pamazuva apfuura tine vaitaura vakabuda pamatelevision patv vachiti vanorwadziwa zvikuru nenyaya yekuti kune vanhu vanongotaura kuti human rights every day asi tinotonetsekanawo kuti pane vanga vari kukomplena kuti issue yekuti human rights every day inotaurika every day but izvi zvonai zvana joana mamombezi onai zvatakudzwa ngadzore kakomana tezi nhasi ako kare mujeri nenyaya yekungoprotesta kuti just zvingaitwe panyaya yekuabdurt kati havana muchehiwa imagine so zvinhu zvinonetsa zvikuru kuti joana mamombe akasungirwa akapomerwa mhosva iye ari nemukodzero dzakambonyikidzwa dzakakanganiswa shiwazaed vakabatwa zvisiri pamutemo kwete yega zvisiri yechimbiri netemarowa asi vava kunzi ndovakanganisa ndovane mhosva
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari kumanikaland sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kuzvikoro pazvinobvurwa kunyange hazvo hurumende yavimbisa kupa vashandi vayo mari dzekubatsirikana izvi zvinotevera mashoko aburitswa nePublic Service Commission ichiti ichapa vashandi vayo mari yekubatsirikana panguva iyo nhaurirano dzinenge dzichiitwa pakati pehurumende nevashandi vayo tatadza kubata munyori wePublic Service Commission ambassador utaunashe sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi tabata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure kuti tinzwe pamire sangano ravo
hurumende ngaizive kuti isu hatidi kuwedzerwa mari tinoda kudzorerwa mari yedu yatakapirwa pataitambira United States dollars 520 vamutevemuve vakamuka vaita humbavha hwekuti mari yedu yadzikira kuita 30 United States dollars hatidi kuti vatiwedzere mari ngavatidzorere mari yedu yataisitambira mabhindauko ese avari kuita ekuda kutibata kumeso haasi kuzobatsira education sector isi sevarayizi hatisi kuzodzokera kumabasa kusvika mari yedu yataisitambira yadzorerwa payanga iri tinoona kuti tinoona kuti hurumende iri kuda kumabhindauko akasiyana kusanganisira kujamba gwara rekutaurirana renational joint negotiating council yavakanga vazvigadzirira voga vachifunga kuti chimhuka chavanoisa muhapwa kuti chivabatsire kuti vadzvanyirire vashanyi
iwo mashoko aburitswa naambasada utaonashe aya ekuti izvo hurumende ichakupai mari yekubatsirikana mati maudzwa here nezvazvo
zvangobuda mumagwaro sezvatiri kungoona mumapepa tichiona zvazara pasocial media hakuna kuremekedzwa kwemushandi nemushandiri wake asi vanomhanya kumapepanhau nekuzivisa nyika yose urongwa hwavo vasingauzivise isu tinovashandira zvinoratidza kuti zvidza kunosemesa vatichavatirwisa kusvikira vazoziva kuti ukama hwatinawo nawo hausi hweslave namaster ukama hwemushandi nemushandirwi hunofanirwa kuti tiite hochekoche pakubuda nezvisungu zvekuti toita sei kuti tese tishandirane zvakanaka
kana hurumende ichitora matanho ekukuwedzerai mari kana kukupai mari yekubatsirikana chii chamuri kupokana nacho apa imimi vamasarauri
mari yekubatsirikana haingarambwi hongu mari yekubatsirikana yakanaka chaizvo asi chatidi mari yekubatsirikana isi tinoda masalari kana notoa mari yekubatsirikana kana vanhu vari pauro vanosanganisira vanhu vasingashande vanosanganisira vanhu vari vulnerable isu sevashandi tinotarisira kupiwa muripo webasa redu ende tine chibvumirano chatakanyorerana pasi nehurumende chemuripo watinokodzera kunge tichiwana ndomuripo watiri kuchichemera kuti tivadzorera muripo iwoyo wavakatibira muna 2018 kuti wanga uri United States dollars 520 izvozvo tiri kutora United States dollars 30 US isingaenderane nechibvumirano zvatakasungirana.
Hamuoni here kuti munozoonekwa semuri kuomesa musoro sevarayiridzi kana hurumende ichiti zviri kuda kukupai mari yekubatsirikana kuitira kunge muchibatsirikana pamunoenda kuzvikoro pazviri kundokuvhurwa?
Hurumende ndo iri kuita unhu isu hatisi kuoma musoro kwekuda kunyedzera kunge iri kuda kutibatsira. Sezvatambotaura isu hatidi rubatsiro, isu tinoda kubhadharwa basa ratinoita. Vanhu vari kutooma musoro, ihurumende iri kutadza kuti tiite nhaurirano dzinobatika, tiite nhaurirano dzinoita kuti tifare tinzwisisane.
Zvikoro zvaakuvhurwa hwamasaraure makamira pati sesangano?
Hatina murayiridzi weboka ramogamited rotary union of Zimbabwe achazenge achienda kunodzidzisa. Hatinazve murayiridzi wemamwe maunions atiri kushanda nawo anosanganisira mana progressive teachers union of Zimbabwe ana Zimbabwe teachers association of Zimbabwe asazoenda kunoshanda. Hatinazve murayiridzi uyo ane njere dzakati kwanei achazoonekwa atenda kubasa panguva yekuti vanhu vehurumende vanopanana maalawensi zuva rimwe anodarika sarari yako yomwedzi wose. Zvikoro hazvingazovhugwe kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti vari kushamiswa zvikuru kuti Apex Council ndiyo yave kunzi Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Unove mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende ipo pasina masangano acho kana kuti mafederation akaita mubatanidzwa uyu. Vanotiwo utungamiri wesangano idzva iri hapana akahusarudza nokudaro vakazvigadza vega vatungamiri ava. Izvo zvavanoti zvinonyadzisa zvikuru. Ngatinzwei vaJohu vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu zvino zvinokandamadza kuti tinoona kuti sangano reApex Council ndiro rava Zimbabwe Confederation of Public Service Sector Trade Union. Izvi zvino zvinokandamadza. Chokutanga chatinoda kutaura ndechokuti kuti vanhu vaite confederation vanotanga nemafederation. Saka dambudziko guru riripo ndirokuti hatizive kuti mafederation avakaita ndeapi uyezve kuti vakakonsulta vanani kuti vazouya neconfederation yavataura iyi. Saka zvinhu zvinotikandamadza, zvinhu zvinosuwisa ende zvinhu zvatanga tisingatarisiri isu seprogressive teachers union of Zimbabwe nokuti hatisati taona paita federation yekueducation iyo inozoita now subscribe to a confederation. Saka tinoona sokuti vakakurumidza kumedza kusenga kuchada uyezve zvinhu zvisina punduso, zvinhu zvisina support yemafederation nokuti mafederation acho haasati avako.
Zvii zvikuru zvamuri kushoropodza imi sesangano reptuz?
Chikurukuru chinonyadzisa paconfederation ichi ndochokuti avo vaitungamirira Apex Council vanhu ava vakazvigadza. Saka kana tichiita confederation hapana munhu anozvigadza, munhu anonogadzwa necongress. Zvaifanira kunge zvakabva atinoti mamembers from affiliates ari mafederations, ounza mamembers maaffiliates emafederation kuconfederation kuchiitwa congress kosarudza anotungamirira congress yacho. Saka apa kutamba namadhaka pasina mvura. Asi chatinongoona chete ndechokuti zvinenge zvine blessing reministry yepublic service, labour and social welfare, nokuti hapana paizosvika apa pakurejesta confederation muchiwande kunge zvanga zvisina support inobva kuministry of public service, labour and social welfare.
Asi Dr. Joe, pane chakaipa here kuti vashandi vese vehurumende vange vari pasi pesangano rimwe chete vachitaura nezwi rimwe chete?
Isu sesangano revarayiridzi reprogressive teachers union tinoona kuti vashandi vehurumende zvakanaka kuti tive neunited front titaure nezvi rimwe chete. Asi Hationi zvedu dambudziko rine few leaders vanenge vada kuita umbimbindoka, vanenge vada kuti rume rimwe rinokomba churu, vanenge vada kuti havadi kukanya na vamwe. Tinoziva kuti kukanya urangana matendero akuri wavo, but kana kune vamwe vashoma vanoda kukanya woga nokurira vega, isinongoenda kuvashandi vehurumende, nokuti simba revashandi harisi maleaders, riri muvashandi vayaura nenzara.
Awo vanga vari mutungamiri wePTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vachitaura vari parunhare, vari kumasvingo, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vemudunhu remutasa Central vari kunyunyuta zvikuru nekunonoka kuvhurwa kwechivakwa chinochengeterwa vanhu vafa, kunyange hazvo mochari iyi yakapedza kuvakwa makore matatu apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti nguva zhinji vanoenda kure kunochengeterwa mitumbi yamadzavo, izvo vanoti zvinovadhurira sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunzvimbo idzi. Mochari iyi iri pachipatara chetsonzo uye yakavakwa nemari yakabva kuConstituents Development Fund neimwe yakabva kuhomwe yebazi rinopa rubatsiro pasi rose kuBritain reUK Aid. Imba iyi inokwanisa kutakura mitumbi mitatu panguva imwe chete. Mumwe mugari wemunharaunda iyi, amai Sekai Chifamba, vanoti vanorwadzikana kwazvo nekusashanda kwenzvimbo iyi sezvo zvichipa kuti vatsvage michovha yekuenda kure kunenge kuine mochari inoshanda kana vachinge vafirwa.
Ndinokwanisa kuzotitakurirawo murwiro wacho kana chitunha chacho kuendesa ku town kune mochari inenge iri kushanda. Zvinotikanganisa isusu vagari kuti munhu ashaikira panapa pasina chinozokasika kuitwa manje. Zvinotikanganisa zvakanyanya muchitunha chashaika.
Mumwe wekwadadi dikwa tsomba va Eric Chigayo vanoti musha uyu wakavakirwa kubatsira vanhu vanenge vafirwa munzvimbo ino, nokudaro unofanirwa kushandiswa kuitira kuti vagare vanenge vafa vochengeterwa mumochari iyi vachimirira kunovigwa.
Kuti mochari iri within walking distance ndofunga zvinobatsirwa vanhu vari especially vari crippled by finance, ngekuti kazhinji zhinji mukazvitarisira kumareserve kunoku vanhu vanosurvive through wana kupihwa tumari newana zvokuti vaende kuchipatara vazvibatsire. Saka kana mufambo wakura warebao iwo wana wacho nekumira kwakaita zvinyiko zvine zvasina kuvarerukirwa. Saka tikaita mamocharis ari padhuze ofangishe nawo tikaita problem tosvikawo tobetserekana.
Vafirwa munharaunda iyi vanoendeserwa mitumbi yamadzavo kuzvipatara zviri kunyanga, Bonda neMutare. Mumiriri wemutasa Central mudare National Assembly vaTrevor Sarwaka vanotiwo vanhu vakawanda vanosangana nedambudziko rekunotora mitumbi inenge yaendeswa kure nekwanogara, asi munharaunda mavo miine mochari isiri kushandiswa.
They are forced to hire a vehicle to go either to Mutare or the Mutare or to Aona. Kana kutokurumidza kuiga munhu wacho dzimwe hamasa dzasvika, because apa vachitopfuura pano iva bodi munhu akafa panapa, because this is the major referral center for the local area. Munhu akatofira apa, they will take the body to another hospital ine mochari, but panapa mochari iripo.
Zvinhaina kukwanisa kutaura nemukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Simon Nyadundu sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vachataura nevakuru vekubazi iri kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe vagari vemunharaunda iyi vobatsirikana.
Tiri kuitika ikoko totaura nebazi rehurumende rinoenderana nerinoshanda nenyaya idzodzo, but mukatipa madetails acho tichagadzirisa. Tinoita kuti mashoko acho aende kure, vanofanira kuzvigadzirisa, asi hazvifani kudaro.
Kudzamara hurumende yabvumidza kushandiswa kwemochari iyi, vagari venharaunda iyi vacharamba vachifamba nzendo refu kuenda kuBonda, Nyanga neMutare kunotora hama dzavo dzinenge dzashaya asi dzakachengeterwa mamochari ari kure navo. Ndakamirira Studio 7 kuwatsomba, ndini Lloyd Amoyo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munoshipa kurirwa neni Marvelous Mtanganya huye, ndiri mu Washington. Nasi taita rumbura kanaka tine urukuro, ne mutungamiri we sangano re Women's Coalition of Zimbabwe. Regai tuende kwa gari tinzo kuti ndiani, uyezve kuti mabasa api avari kubatana nao panguwa ino ye COVID-19. Uye panguwa ino ivo vakasarudzwa semutungamiri wesangano iri.
Zitarangu ndire kwa Evanice Munando. Ugande tini ya nile tungamirira ino nzi Women's Coalition of Zimbabwe. Zitangano remazimai ye muno mzimbabwe mbatani kwa yuma organization. Anushanda pamu chiku. Pachishandira kusimizira kudiru zivana sana ni mazimai.
Mungati itana ngurweo kuti sangano renyu irunaita mabasa api?
Sangano renyu irunaita mabasa kati siani nisiani nisiza. Ndachana ngurwa paya kusimbasa rizorema sana we sangano. Emazimai anushanda nizikudiru zivana sana. Katino ya kuungura ndache kuti. Nuti ikisi tingatua ni mkana ya kaizan. Kati pera rune ni mazimai. Nakafana kuti jiringe. Ema juani kwa zunika ino tulura kutu mazimai anga ile chukwani silo chukwa na mkana yeo saka doni yobatala tino ita uyeje nyaya tino unyanya kutatanezwa yo uje kutu kushunguru kwa kwe mazimai nizira zaka siyana siyana kino wabatila kwe mazimai ya kutu wakwani soku ziwa kutu ikudiri yao yekuta uramarungini zunyaya hii uyeje kuwa batila kutu nyaya zao zina gadri kwa sei uyeje kiwa batila kutu hivo ukatime kukwara kana kukua zika kwa ningwa ita mkini mshure mezi nye mara wa shunguruzwa wanda pura kii uye jwa kukwalisa kwenye kumbiri jumezeza tunda tata ni za zoreza kutu kupatira na pamu ya mazimai mazimai anda chande kiko kutumigai zimbabu isimike hivu wa maturo uchikamu chipi mweze ufumi uya ze wa maturo uchikamu chipi mweze nika ze matongiri nika ya tino kipolitiki kutula kutu mazi au ya mazimai anzi ike mshichiko zeseji hivu ya ime nyeyatu ya kutumbika ina ya kutu anguwa ziku vota mazimai ndo wa nchovaripo wachukwanisa ziku chanisa kuduro yao unika wabunduro yeredu inika ya Zimbabwe ziku wanda wachisa mazi yao ipapo wachisarza watunga niliri kubapa ndati patika mchelo kwa gabi kuyeze kwenda kati ani watunga niliri nika waito izrao kisa utu watunga niliri waningu wa sarugwa wangu yeze wachukosheza kuduro ze mazimai uyeze ziku kwa doko zimuri yao se mazimai jindo ichinzika pachikiriwe
munoshanda ni masangano ya mazimai akawanda sei munyika
isi tule mazimbata zoe mazimai edu unoshika iyo nizati mazana maviri ye chikamu ishire wakuti 250 organization nende ziri chikamu che Women's Coalition of Zimbabwe aya ma organization anu sanganisira ma organization antimamira wanasikana iyo zema organization zane mneze kurima ma organization zane tajezicherwa maorganization anaita zvemubato wemaoko imamwe maorganization anaita zvekurudzira kurudzira ndataura nemabasa emadzimai uye zvekuti madzimai angakwanisirwa sei kuti asemudzirwe pakati pemukana yavo mukati mevarume uyezve nevakomana.
Pane zvimbingamupini zvamuri kusangana nazvo here musangano renyu zvamungada kuti hurumende igadzirise semadzimai?
Zvimbingamupini zviri zvakati wandei mavhenati nekuti semadzimai munoona kuti tinoti isusu takawanda munyika yezimbabwe asi uyezve tikazoona zvinoitika kana kuti urongwa hunoitika marimwe nekusimudzira nyika yedu madzimai tinowana tichasara mashure saizvezvi ndakagara pano nechikaradzika semadzimai kuti iro mudare guru rekabhineti madzimai haana kumirirwa imomo ende tichisuwo chedu kuti madzimai anga arimoo kuti paneka urongwa hwenyika anga achisangana nazvo uyezve nyaya yekutarisirwa pasi semadzimai kuzvirongwa zvine budiriro renyika tikuona sekuti tichiri kutsara zvakanaka tisangane neWomen's Coalition tinoda kuti isisu tinge tichikwanisawo kupinda imomo izve ndikasisa panguva ino yecovid-19 ndinoda kuti mavhela semadzimai tasangana nezvidingamupinyi kutadza mukombe chaiwo nekuti madzimai aenda pamhene nyaya yezveupfumi nyaya yemabasa emaoko nyaya yekusimudzirwa cheo kwemadzimai uye wakanga tichimbota aiwa tinenge tanga tasvika pachikamu chiri nani asi ndinoona zvekuti ikoko budiriro yese iyoyo yadzoserwa kumashure nenyaya yecovid-19 nekuda kwekuti vanhu vanga vasekufamba vanhu vanga vasekukwanisa kuita mabasa emubato emaoko tinoreva kuti mhiri shonga pakati pemadzimai yakagara tiwandei uyezve kana tichiita basa rediri kazhinji tinoti izvi redu harisi kunyanya kurungurika uyezve chaatida kuchema nehurumende yedu yezimbabwe kuti ngaitipee mukana yakaenzana tinoziva kuti ehe imomo munhu mabaka kana kuti mumapoka ikamusoro soro yakaita sekadzi madzimai haashwani waakawanda ngavati simudzirewo tipindewo muzvikamu izvozvo tikwanise kubatsirana pamwe chete nevarume
aiwa tinokutendai kunge manga muri nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Margaret Mukanganyamuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu cheupenyu hwedu ndafunga kuti timbotarisa nezvenyaya yakaitika svondo rino yekupondwa kwemwana ane makore manomwe kana kuti 7 years mudunhu remukarakate kwamurewa. Izvo zvakasiya vanhu vakawanda vachikashamadzwa. Mukomana uyu kana kuti mwana uyu anonzi akapondwa nemushandi aishanda pamusha pavo, uye anonzi nemapurisa akabatsirana nevamwe vachiri kutsvagwa. Zvinonzi musoro wemwana uyu wakatakurwa nemumwe akaenda nawo kwabhora, ndokusiya mushandi akachengeta dzimwe nhengo dzemuviri mushure mekunge avimbiswa mari inoita US$1,500 kana kuti chiuru nemazana mashanu zvemadhora emari yekuAmerica. Kupondwa kwemwana uyu chiitiko chakanangana nenyaya dzemishonga vanhu vachitsvaga kupfuma. Nekudaro tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, kuti tinzwe kuti seZinata vanotsigira here nyaya dzekuti vanhu vaite mari kuburikidza nekudeura ropa remunhu. Sekuru Siwanda, munoti nenyaya yakaitika kwamurehwa iyi yandengendesa dunhu nenyika yemwana akapondwa ane makore manomwe?
Ndingati isu sesangano reZinata nechiitiko chakaitika kwamurehwa uku chiitiko chakatotishamisa chatisingafari nacho. Isu nhengo dzedu dzeZinata hatitendere kuti vanhu vave vanorapa vachishandisa nhengo dzemuviri. Tinoona kuti mune vanoshandisa kazhinji tiri kuona nyanga dziri kubva kuna naUganda kuna naMozambique. Vanhu ava vanotarisa kuti vanotumwa asi nyanga idzi dzeikoko mune zvenhengo idzidzi dzemiri tinonzwa kuti vanoshandisa pakuti vagadzirise zvekuda kupfuma zvemari. Asi isu nhengo dzedu dzeZinata hatitenderi kuti nhengo dzedu dzishandise nhengo dzemiri muurapi. Hatina chivanhu chakadaro. Tikatoona nemimba yedu yakaita saiyoyo tine dipatimendi redu rinotomirira rezvelegal rekuti tinotiita kuti munhu iyeye atotongwa kana iye ari murapi anoshandisa nhengo dzemunhu. Saka sangano redu haritenderi mashandisiro anoitwa muurapi unoshandisa nhengo dzemunhu. Hatizvigashiri, hatizvitambiri kusangano redu reZinata.
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru Sibanda. Tinoimba kuti vateereri vane zvavawana zvakakosha kubva muhurukuro yedu. Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri. Varayiridzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa, kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda bako VOA Ndebele.